manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 27 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo. Chikumbiro ichi chairaswa nedare.
Vaimbova mumiriri wezenge zaWest muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. Vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa nedare. Musangano wepagore weZANU PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi vamwe vatapi kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau. Apo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera uri kuramba uchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezenge zaWest mudare reParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vacharamba vari mujeri rekuchikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe yarambwa kutambirwa nemutongi wedare raMagistrate muHarare. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati vaSkala vanofanira kutsanangura pamberi pedare kuti vairevei ine mashoko avanonzi vakataura ayo anonzi nedare akakonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwamuzvare imo Blessing Adi vaive vebato reTriple C gore rakapera. VaSkala vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vari pamwe navaGodfrey Stole vanova zvakare nhengo yeTriple C vachimirira chitungwiza North muParamende. Rimwe remagweta avaSkala navaStole vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke zvakare mudare redzimhosva musi wa20 mbudzi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo nekuda kwekuti hapana umbowaiswa pamberi pedare unotaridza kuti vane mhosva yavakapara. Chikumbiro ichi chairaswa nedare. Dare rikati vaSkala navaStole vanofanira kuzvipindurira voga pane dzimwe nyaya dzavainenerwa.
Vabhamu vati ivo mutemo hausi kutevedzerwa pamatongero ari kuitwa nyaya yavaSkala navaStole izvo zvoita kuti nyaya yavo irambe ichitora nguva yakareba iri kumatare.
Tariro yedu ndeyekuti vanosunungurwa asi zvatiri kuona ndezvekuti kutongwa kuritwa nyaya dzavo hakusi kufamba negwara chairo remutemo. Dai gwara remutemo raitevedzerwa vangadai vakasunungurwa vakabva muusungwa kare kare.
Imwe nhengo yeTriple C muzvare Ellen Shiriyedenga vati ivo magariro aita vaSkala mujere anoratidza kuti nyika ino iri kutongwa neutongi husina hanya uye huzere neugwara.
Zvinhu zviri kuitika izvi zvinotiratidza kuti tiri kutongwa nevanhu vane utsinye, tiri kutongwa nevanhu vari kutya. Apa tiri kuona kuti vaBaSkala vatova negore vari musungwa, mhosva yacho haisi kubuda pachena ende trial yacho haisi kuratidza kuti kuenda kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko amuzvare Shiriyedenga. Mutauriri weZANU PF vaChris Muchangwa varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vakati gurukota rezvemutemo vadziyambe ndivo chete vanotaura nezvenyaya dziri kumatare. Hatinawo kukwanisa kubata vadziyambe asi nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezera gumbo vati hurumende inotya kuti vasikala vakaburiswa mujere vanogona kukonzeresa kuratidza kukuru munyika.
Ndiruti ya jobs kara inyaya matongo zvematongero enyika power ra jobs kara ni politics zake ze resistance ziri bit violent zinodiwa muZimbabwe kana paradise. Saka mukamurilisa panguva ino yatiri vanhu vachitambura vachileka leadership inoresponda anogona kuita a very serious threat kuvatungamiri varipo izvezvi, because vatungamiri vanoda opposition iya iri dosa inoverenga matsamba ichiposta patwitter. Mai jobs kara ane street politics.
Vasikala avo vakasungwa gore rapera musi wa14 Chikumi vasvitsa mazuva mazana mashanu vari mujeri. Nyaya yavo isati yatongwa zvichireva kuti vatodarika gore rimwe chete vari mujeri. Vasitole vavakasungwa pamwe navo vakabudiswa mujere gore rapera mumwedzi wambudzi mushure nekunge vabvumidzwa kubvisa mari yechibatiso. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Musangano wepagore wezano PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi vamwe vatapi venhau kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau pamusangano uyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati ivhume kurima zvicharamba zviri musimboti wehupfumi hwenyika uye nzira yekuwedzera nayo budiriro mudzimba pamwe nekuwanisa nyika chikafu chinoikwanira. VaMnangagwa vati hurumende yavo yakaunza chirongwa chepfumvudza icho vati chiri kubatsira zvakanyanya mukuwanisa nyika chikafu. Zvisinei nekuti Studio 7 yaive yanyora tsamba yekukumbira kubvumidzwa kuita basa pamusangano uyu, pamwe nekuti mushandi mukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF vaFarai Marapira vaive vati vaona tsamba iyi. Mazita evatapi venhau veStudio 7 ange asipo pane avo vakanzi vachakwanisa kutapa nhau pamusangano uyu, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mumusangano uyu kuti vaite basa. Asi vaMarapira vaudza Studio 7 kuti havazi kuziva kuti chii chakatora nzvimbo sezvo vasiri ivo vanozopasisa mazita. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Shongwane vati kunyange hazvo musangano uyu uri wenhengo dzezano PF bato iri ndiro riri kutonga munyika, saka zvakakosha kuti ritungamire nemuenzaniso wakanaka wekubvumidza vatori venhau kuti vaite basa ravo zvisinei kuti vanobva mumba mani.
Tinokudza chose kuti ivo sevato nevakazvimirira vanogona kusarudzawa vari kuda kutanga chiuya. Asi chinopa kuti tive nenyunyuto huru ndechekuti pane rusarura ruri kuitika. Kune vamwe vatori venhau vabvumirwa kuti vange vachipinda mumusangano webato rezano PF, koita vamwe vatori venhau vadziviswa kupinda mumusangano iwoyo. Izvozvo zvinoita kuti tione kuti pane rusarura.
Vamwe vevatapi venhau varambidzwawo kupinda mumusangano uyu vanosanganisira verimwe bepa nhau remugweru Remira, mutori wenhau mukuru uye ari nhengo yebhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe Tafuma Machakaere, atiwo zvinobuda pamusangano wakadai zvakakosha kuti zvizivikanwe nekuti zvinobata veruzhinji sezvo zano PF riri iro bato riri kutonga.
Musangano mihombe rakaita fanika zano PF conference, musangano bato riri kutonga unopinza pfungwa dzinofamba nadzo hurumende. Saka tinenge tichida kuti matapu venhau wese wange varipo vachiona zvinhu pachena sematauriro avanoita. Chinyi chinohwandiswa imwe mukati imomo? Toda kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Ndo zvinoita kuti pacreatwe fake news, nekuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaone chokwadi chiri kuitika.
Nzidziso zvidzidzo zvepamusoro zvekudzivirira kupokana pamwe nebudiriro vaApa Chikerema vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kuita mabasa avo pasina kumbunyikidzwa kana kuvhiringidzwa.
Zimbabwe is a young fledging democracy, tichireva kuti the freedom of expression inofanirwa kunge isingaitwa hindati, because at the end of the day vanhu vazvikuru vari kumaruwa vanowana umbowo huzere maringe nezvinoitika munyika zvichiburikidza nevapepeti venhau ivava vakafanana the voice of America.
Pave nenguva vemasangano anomirira vatapi venhau vachichema-chema nemaitiro emapato ezvematongerwo enyika kunyanya ZANU PF ekurambidza vamwe vatori venhau kupinda mumisangano yavo. Pamusangano wakaita na atapewe na omungu wa pupi ya pura, mumwe wakuru wakuru wezano PF, wa Obet Mpofu, wakati wano shanda ni watoriwe na uvose, risimi kutu wano shanda kupi, asiwa mwe wanoti, izukungota orachete, sezu wamu atapewe na u, wachisi mbora ambizu pamisangano ibato iri. Musangano uyu, urukutarisi wakupera ni msuwe sondo. Ndaka Mirra Studio 7 Mugweru, dini kudzana ya msengi.
Apo uwandu evano varukubatwa nechirwere chekolera uri kuramba uchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yese uye kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura yakachena dzagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makumano mwene mumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekolera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano re Community Working Group on Health vaita Rusike vati nekuda kwekuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare kolera sedambudziko renyika, vachita hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster, zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha, vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika, ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare, Dr. Michael Vere, vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekolera huri kukwira.
Ende maarea tarinya kwafika ndiwa yatagara tichingoita maproblems ekolera kuGlenview, Budiriro, Glendora, but we also have maarea akaita kunga South Sea Park, Stone Ridge, then a Hopley, where we also seen the cases in Harare.
Vavere vati
taka iko zvese zvongo kuti munhu wese ane manyoka ngaauye timuone timutese kuti haiti kolera here, ende kuti munhu kolera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekurutsa, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekurutsa ozoguma atopera mvura mumwiri make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBuera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBuera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko remvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari kuzvibatira mune kolera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vaive muzvipatara zvakasiyana siyana nekuda kwechirwere chekolera. Bazi iri rinotiwo vanhu zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu makumi matatu nevaseve vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvina munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo yapinda musvondo rechitatu vana chiremba vemuGaza vachizivisa kuti zvipatara zvizhinji hazvisisina zvikwanisiro zvakadai semishonga. Mauto eIsrael azivisa kuti ambopinda muGaza kechipiri umarwisa Hamas asati adzokera kunyika kwavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nematoro venhau muWashington vati kunyange hazvo nyika yavo iri kutsigira Israel muhondo iyi zvakakosha kuti upenyu hwevanhu vemupalestine vasiri kurwa muhondo iyi uchengetedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga avari muNorth Carolina muno muAmerica.
Hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzeresa kuti macivilians ange ari panguva yakaoma. Hondo iyi yaitika for a couple of weeks. Kune vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu uyezve kune nyaya yemahostages. Koitazve kuti zvipatara hazvisi kunyatsa kushanda nenyaya yekuti hakuna mishonga, zvimwe zvipatara zvakabhombwa.
Zvii zvamungakurudzirawo imi savana chiremba kana vanhu vasangana nedambudziko rakadai?
Chatingakurudzira ndechekuti runyararo. Saka tinokurudzira kuti iwa yave Hamas neIsrael dei vawana kutaurirana kuti hondo ipere, nekuti upenyu huri kurasika uye vanhu vari kukuvara nezvimwe zvakawanda zviri kushungurudza vanhu. Zvatingakurudzira ndezvekuti veruzhinji pasi rese denotakurudzira kuti kuve nerunyararo uyezve vanokwanisa kubatsira in terms of kuti mishonga iwanikwe, chikafu chiwanikwe, mvura yakachena iwanikwe, zvinge zvichiitwa vana United Nations vange vachipindira vachiitawo kuti humanitarian assistance isvike kwese ikoko.
Munoona zvichizokwanisika here kuti pave nerunyararo?
Tinoona zvichiitika, Marvelous, pamusana pekuti ndonzira inofanira kuteverwa. Nokuti tinoziva kuti vekuIsrael vari kuti ivo makatanga hondo iyi, asi kuti hondo ipere inotoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Vekugaza ivowo vazhinji vacho macivilians, asinei asina kutanga hondo iyi. KuIsrael macivilians wari kushungurudzika. Saka chandinoona ndechekuti pasi rese zvichienderana nana United States nedzimwe nyika vanoda kuti kukurumidze kuva nerunyaro, asi chandinoona ndechekuti vanoda yatingati iyo thing solution. Tinonzwa vachitaura nenyaya yetwo state solution, kuti vekugaza vagare murunyararo, veIsrael vagare murunyararo. Saka kuti tisvike padanho iroro zvinotoita kuti vanhu vese vagare pasi vaone kuti macivilians are protected and awana chikafu, awana mvura, awana mishonga, vaya vanenge vakuvara vokurumidza kukwana rubatsiro.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga repasi rose reWorld Bank razivisa kuti bhodhi raro rapasisa chikwereti chebhiriyoni rimwe chete remadhora kubatsira nyika yeSouth Africa kugadzirisa bandiko rayo remagetsi. South Africa iri kunetsekana zvikuru nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko kuri kutadzisa kukura kwehupfumi hwenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatumira shoko kuIran nezuro vachiyambira kuti America inodzosera kana mauto ayo ari mudunhu reMiddle East akaramba achirwiswa. Mudzinda wemauto eAmerica wePentagon wakazivisa nezuro kuti mauto eAmerica arwiswa kangangosvika kagumi nembiri kana kuti 12 muIraq nekanokwana kana muSyria, musvondo radarika nezvikwata zvinotyidzana neIran. Vamwe vagari vemumaruwa ematunhu eMashonaland Central neMashonaland West vanoti upenyu hwavo hwashanduka kuburikidza nechirongwa chekuchengeta nyuchi chavakadzidziswa nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kuchengeta nyuchi kwave kuwanisa uchi hwavanotengesa vachiwana mari uye nhamo pamwe nekuvabatsira kudzinga dzimwe mhuka dzesango dzakaita senzou idzo dzaimboparadza zvirimwa zvavo. Vagari ava vanoti vave kuisa mikoko yenyuchi pedyo nedzimba nekucheto yeminda senzira yekutanja mhuka idzi. Mumwe ari kufara kuti akakwanisa kushandisa nyuchi dziri mumikoko yaakaisa kuminda nepamwe pamusha kudzinga muka dzaimbo paradza zvimwa zvake ndiva Kelvin Rwambiwa vekunyamakati.
Nyuchi dzinotibatsira kurwisa yatoti human wildlife conflict. Tinogona kuisa apiari yedu pama entrance corridor sane yemhuka. Mikokwe kangukulu naizvozvo rodo mhuka dziri hadzikwanisi kupfuura nepane nyuchi.
Vari Rwambiwa vanoti pamusoro pekudzinga mhuka, nyuchi dzinoita kuti gore wande nekuda kwekufambisa mukume unenge uri muzvirimwa kana mumaruva dzichiisa mune zvimwe zvirimwa zvavo kana kuti cross pollination.
Nyuchi dzinowedzera pollination again.
Vamusafare Mangezha vanove mugari wekumbire mudunhu remasolar central ndemumwe wevarimi vari kuwana cheuviri kubva mukuchengeta nyuchi. Vanhu vakaita sava Benson Mutakati vekukariba vanoti vari kurarama nekutengesa uchi, asi vanoti havabvumidzwe nemutemo wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kupedza uchi hwese mumukoko pavanohumora. Mukuru wechirongwa chekuchengetwa kweuchi mumatunhu madiki ekariba nehurungwe kumashonaland west uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheuniversity of zimbabwe vaelmon romo vanoti kuchengetwa kwenyuchi kunoderedzawo kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe anotungamira chirongwa ichi kumashonaland central vachishanda nerimwe sangano rinoshanda neUNDP vaRichmond Zihome vanoti vagari vanosvika mazana mashanu vabatsirika nechirongwa chekuchengeta uchi mumatunhu emashonaland west nemashonaland central, vachiti vari kuenda nechirongwa ichi kune mamwe matunhu emunyika munguva pfupi iri kutevera.
Vabiri vari kubatsirika pakuwanawo tikafa mikoko kuti vatraina kuti mikoko ino zvinomanejwa sei zvedikipin nenyuchi dzinopinda mumikoko vawanawo huchi, vawana huchi vachadyawo huchi hunobatsira zvakasiyana siyana.
Mutauri weenvironmental management agency kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nhariswa vanokurudzira kuchengetwa kwenyuchi vachiti zvinoitawo kuti vagari vachengetedzewo masango kubva kunjodzi yemoto.
Kuti sango rinoiswa mukoko yenyuchi haritemwe miti, sango rinoiswa mukoko yenyuchi zvakare haritsve, nekuti community vagari vakaona richitsva vanonodzima, nokuti chavanoona mikoko yavo, asi isusu chatinoona kuchengetedzwa kwesango notupukanana twakasiyana siyana tinogaramo.
Vanochengeta nyuchi havakurudzire kushandisa moto pakukohwa huchi hwavo uye vanodzidziswa kushandisa hutsi chete kana kupfeka mbatya dzinodzivirira kurumwa nenyuchi. Varimi vakawanda munyika vasiri pasi pezvirongwa vanonzi vave kupindawo mukuchengeta nyuchi senzira yekuwana nayo cheuviri kunze kwekumirira kutengesa zvemumunda kana mumapindu. Munyika munofungidzirwa kuti mune varimi vari kuchengeta nyuchi zvemhando yepamusoro vanodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000. Vanonzi vanonyanyotenga huchi vanowanikwa munyika ndevanogadzira zvidyiwa zvakaita semakeke, vanogadzira mishonga yekunakisa ganda nevhudzi, pamwe nevanogadzira mishonga yekurapa, pamwe nemishonga yebhutsu nekuchenesa mudzimba nezvimwe zvigadzirwa. Asi nyuchi dzinonzi dziri kuderedzwa uwandu hwadzo nemimwe mishonga inonzi iri kushandiswa nevarimi kuti vawane gohwo rakakura inosanganisira yekuuraya tumbuyu, kuuraya sora, yekukudza zvirimwa nemimwe yakadaro. Humwe huchi hunowanikwa munyika hunonzi hunotengeswawo kunze kwenyika. Ethiopia iyo inonzi ndiyo ine huchi hwakawandisa muAfrica ndiyo inonzi inonyanya kutenga huchi kubva kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba nziyo dzechitendero ari kunyanga, Joseph Maposa. Joseph anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
ichopadi zvisazviripo ndakabva kubura two singles one inonzi musandi cheme neimwe yacho inonzi mukaushande
makasundwa nei mimi kunyora nziyo idzo dzidzi
chakanyanya kundisunda kuti ndinyore dzimbo idzi nokuimba dzimbo idzi ishungu sekushumira shoko ramwari kuburikidza nokuimba uchaona kuti mumasongs iwaya mune message yakasimba irimo yeshoko ramwari inosimbisa vatendi neinodzidzisa
vari kudzitambira sei veruzhinji umu
dzimbo nyowani idzi dziri kutambirwa zvakanyanya nevatsigiri zvakanyanyisa zvandanga ndisingatofungiri zvokuti nguva nenguva vakasangana nadzo vanenge vachitofona vachitoratidza kutsigira kwakanyanya
saka vanoda nziyo itsvai dzavanodziwana kupi
vanoda nziyo dzediti vanokwanisa kudziwana paYouTube vanongonyora kuti Joseph Maposa dzinobuda papo paYouTube ipapo then kozotiwo vamweni vanenge vachidawo vanogona kundibata panhamba dzangu dzinoti 0773911220
Takambotaura nemi gore rakapera pamakarova dzana idai paya apa. Tingada kuziyawo kuti mawedzera kukura zvakadini semuimbi muchaunga umu kubva zvamakatanga kubuda mimhanzi yenyu pastudio 7.
Kubva zvatakaita indavhiri tese pastudio 7 ipapapa munguva yapfuura. Nhamba yevatsigiri iri kuwedzera zvine mutsindo kwete muZimbabwe chete asi nekune dzimwe nyika kusanganisirawo ana South Africa naana DRC. Vose vatsigiri veikoko vava kundibatawo pa WhatsApp pangu vachimbokurukurawo nemaringe nezvemimhanzi yangu
mashoko amungapiwo vatsigiri venyu nevateereri nhasi ndeyekuti kudii
kuvateereri ndinoti ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu zvinotisimudzirawo isusu kuti tirambe tichinzwawo manyawu ekuramba tichibudisa zvitsva theni ndinotizve kune vanokwanisa vanenge vachida kutibatsira sunungukai mukana uripo vanoda kutibatsira nezvavanazvo kuti basa redu rienderere mberi makasununguka
chitipai kamwe chete kehoza friday kamunoda kutibude na
ndingafara chaizvo kana mukapendera chirongwa nesongu yangu track number 1 yakanzi musandi cheme
Manga muchinzwa kambo kanonzi musandi cheme kubva kuna Joseph Maposa uyo aitawo zvakare hurukuru naivanzi dzinenge West Studio 7 ari parunhare kunyanga tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pastudio 7 tibatei pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 Muchirongwa chelive talk na 8 PM manhero anhasi tiri kutarisa nezvemusangano wepagore wezanu PF watanga nhasi kugweru pamwe nekuramba nhengo yeCCC vaJob Scholar vari muhusungwa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 tumirai nhamba dzenyu pa 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare vaimbove miriri wezengeza West muparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scholar vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Taboka Nxiwe
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa kakhulu kathi singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala endisikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluzwa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Skala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva okokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo lapha edrobheni leHarare. Siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Ukhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamathuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanele izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edakeni obelithoniswa namhlanje amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu umantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathozozela udlakela ekubulaweni kukamuyi uNkosazana Moblessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje igweta likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala
being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the condition of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala usenesikhathi enikwa imvumo yokubhadala isibambiso se-bail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela uNkosikazi Ellen Shiyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu lokho besokuluzwa kakhulu kathi singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala endisikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho besokuluzwa ngamalanga adlulileyo lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Chidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngama security state agents kakhulu. So njengebandla sikukhanyela but esikutshoyo ukuthi hayi ongapheli uyasula.
Usikhala uzaphindela emthethwandaba mhlaka 20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe incithi zombuthazo zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uyakulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane namacala akhe nxa emsula akhululwe yimthethwandaba. Ngimele i-227 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso sezindaba ezizimeleyo okugoqela eze Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhaze ikhomfrensi yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza koBulawayo uvumelane loChuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa ngithi uhulumende lo mthetho owe access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba koBulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoenza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi nami ngidingisise sibe nesekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Dr. Helen Sithole usola isenzo seZANU PF ekhuthaza ukuthi intatheli zindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli zindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli zindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli zindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ezigoqela omisa, imaz, iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli zindaba ezizimeleyo kulumhlangano, zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli zindaba ekuqhubeni umsebenzi, ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli zindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamathumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera, yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamathumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuyera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamathumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi, kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSalimgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi kawulamanzi abengcolile engahlanzekanga, yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamathumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele, i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
I Ibutho leIsrael selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impi le eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 eIsrael njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba iStudio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Baye afa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine kuyinto ebuhlungu engikhona ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana nanti bangomakhelwane singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Iindaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ulenkolo bani ukuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe uzuthi ngabe bakhuthaza idayalogu i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele eZimbabwe ebelithengiselana leIsrael siyabona lapha ukuthi iZimbabwe ithim iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
iZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu khona ukuthengiselana kweZimbabwe leIsrael yebo bekujabulisa labo abanoluthu abalutshwane abaphezulu abanezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka and bona uma bedubeka udubo lwakhona lwehlisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenye.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo eye-World Wildlife Fund for Nature namhlanje igcive umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyomdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha loludaba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi nature-based solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoxe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa amaxhaphozi.
Nesifisa ukuthi sikwenze ukuthi omama labanye nje tenezithi bahlaswe yiwathe sokhayela imizi ekhona apha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaxhaphozi, sezama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo kodwa zilesicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yazo, inyamazana zibe namanzi esayidini yazo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana labantu. Kathesi amabhawundazi ongamabhawundazi inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona imikhuhlane ezifuyeni iminingi.
Olibamba le nduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu, impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lokhu olintolom sokuthi zona ngazihlala le ngathi ifikele le, so noma ulima uyazibuza ukuthi ngizavuna yini, uyakuvuma usuvunile ma ungakavuna su.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi besifika sekonakele ngoba ungazubiza ukuthi buyangithathesi kuse sikhathi adandamuthi. Esikhathini esiningi awusipho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulilini bazibayisuka sezivuna lapho.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matesi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele zila eziyithwele yo-foot and mouth labo abanye bani. So sokusenza interaction njani sisiba even intense in terms of ama-zoonotics ngesilungu, ukuthi imikhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana igcine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi. So inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula amahlayana izihlahla kanye lokubhidlizwa incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezi lazo zethule yazo imibono qede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Wapinde futhi yena wamhlelela impilo azoyiphila uno mhlabesilamu bantu abami ngicela ngiyesele.
umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu etsholotsho laseplansi kodwa uJam Sounds uthi ke ikhezi ngeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
ibizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalawuva ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapha ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba. Amadlalathi asemu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela. Akukho lapho engithola khona usizo.
Sengizingelwe busuku nemini bo. Sengiphila ngenyamazana manje. Bimba, bimba, wethu sinami, sampaza yezamo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani
ngumashini sibanda owendolwane super sounds yesingangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje kusibathiye ngingumlandeli kamathini umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka antwami yindoda esiclose kakhulu bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Thokoza Sindlovu then abanye nje siyahlangana ngalokho siyabe sihlangana ngakho siphinde sisuka siyehlangana futhi mase sidingayo
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Bese sijibilika ngomdumo we rumba ovela ku JM Sounds. Uye bese la ekuhlela what's up? All the Friday. But as today, taking it on care, it comes from the Jesus Band.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezana uPF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwengumeli wezengeza West edlala lePhalamende umnumzana Job Skala. Singake hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele Parliamente umnumzana Job Skala owebandla liphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Uhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara kanaka amuri yeZimbabwe.